tinofara makasimowa jonga tinofara zvedisu tinonzi Dennis tinarwo pagorimbo tinobva kuhweza hweza ndokumusha kwangu kwandova
makaenda rini ku South Africa vamagorimbo
ndakaenda ku South Africa 2005 ndichibva kumusha ndakasvika kusvikira pachechi inonzi Methodist ipapo paichengetwa vanhu ndobva ndakazofunga kuti ndoita sei kuti ndizvindinakire muno ndobva ndakazofunga kunotora Asylum Seeker kuti ndikwanise kugara muSouth Africa. Asylum Seeker yandakatora ndiyo yandakandikonzera kuti ndikwanise kugara zvakadai kusvika kuti ndiwane kutsvaga basa kuti ndiwanewo mari kuti ndiwane kuzviriritira nekuti ndiponetumira mhuri dzangu kumusha. Asylum Seeker ndiyo yakandibatsira.
Makakwanisa kurarama muSouth Africa sei masvikako?
Hama dzangu kusina mai hakuendwe haonawo kuchemera. Kana watenda kusina mai kutizva kuti matambudziko ese zvinenge zviri mumaoko mako. Kurara musango, kurara pabridji, kurara pai unenge uchingoita kunge nherera, uchikuita kungogunduruka kungogunduruka pee pawarara usikaovedza ngokubatawo wongoziva kuti hai chero kunze kwachena uchienda kubasa waona kuti ndikunze kwachena ndakumuka ndiende ndinotsvaga mari.
Tiri kuona kuti magwaro eZimbabwe Exemption Permit ave kusvika kumagumo. Imi muri mumwe wevanhu here vanga vachishandisawo magwaro aya?
Hongu ndiri mumwe wemapemits anga arimwe muno muSouth Africa, ndiri mumwe wacho arimo mukati imomo.
Saka muchaita sei sezvo ave kusvika kumagumo kudai?
Ini ndikufunga kuti chidzokera zvangu kumusha kuti tinoona kuti zvakamira sei kumusha because muno kana vasati pemapemits aya unenge uchagarire unenge wairiga zvine zvakutonetsa manje kuti ndofamba wakaita sei kana basa racho inenge rakutinetsa kuti uriwane.
Tichitarisa nguva yamagara muSouth Africa, zvii zvamungati makadzidza nekugara kwenyuku?
Ini muno muSouth Africa zvandakadzidza ndakadzidza kwakabva kumusha ndisina chandoziva asi ndakapinda imba neimwe kambani aindidzidzisa kuti rodhi dzinogadzirwa sei ende nekuti kuona kuti mapeving kuti ave ari mastrong akasimba unagadzirwa sei. Ndina chandaimhuya zvizivanisa but muno muSouth Africa ndakafunda zvinhu zvakawanda zvakawandisa zvekuti ndikaenda kumusha ndoziva kuti handife nenzara ndinendine pekutangira ndinendine zvekubata bata zvakawanda zvisingagoni kune vamwe vanhu.
Mune urongwa hwekunovhota here kumusha? Tichiona kuti gore rino kune sarudzo.
Ndinotokafunga zvekutoti ndichienda kumusha ndinovhota because ukasavhota chandoziva ndechekuti nyika inovakwa nemwene wayo.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva?
Pane ino nguva ndinotaurira sekusungura ndinovasiyira vanhu vekumusha. Iye kwatinogara kuno kuOrange Farm Joburg South. Orange Farm tirikukurudzira vanhu kuti tiende kunorejista tikwanise kuvhota. Tikwanise kuvhota tinoona kuti zvinhu zvinezvi zvino zvakamira sei. Tikwanise kuti munhu nemunhu aende kunovhota. Nyika inovakwa nemwene wayo, haiva kune mumwe munhu. Iwe ukasavhota aona kuti akuvhotere ndiani. Nyika inovakwa nemwene wayo. Kwete kugara munyika uchitya kuti ndichazoti vanhu vazhinji tikwanise kunovhota kuti tichinje zvinhu zviripo tione zvinomira sei. Pamwe tingagarawo zvakanaka vana vedu vakagare vangasari vakararamawo upenyu hwakanaka. Saka ndoti kuri zhinji hatizokere kumusha tinovhota kana tichizoka kunotodzoka hatine tabva kunovhota tagadzira nyika yedu.